Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 Gugundi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Zvondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100%. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. Sangano reMedia Institute of Southern Africa rinoti rinoshushikana zvikuru kuti vatori venhau vasingashandiri hurumende vanorambidzwa kutora nhau dzakanangana namai Auxilia Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva inonzi iri kukwira zvakanyanya kutanga svondo rino, mimwe yacho ichikwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100%. Mune zvimwe zvitoro kunonzi vari kuchinja mitengo yanga iri mumadhora emunyika vachiisa mumadhora ekuAmerica senzira yekutiza kudonha kunonzi kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Pamusika mutema, dhora rimwe chete rekuAmerica rinonzi rave kutengwa nemadhora ari pakati pechiuru nemazana masere nezviuru zviviri. Pamusika webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, dhora rekuAmerica rinonzi nezuro rakatengeswa nemadhora chiuru nemakumi maviri nerimwe kana kuti US dollar to 1021 Zimbabwean dollars. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekushayikwa kwenhaurirano dzetripartite negotiating forum pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aizi nyaya itsva inyaya yamakaona gore rapera ichisumuka nemusindo chose, zvanga zvichikonzerwa nenyaya yokuti mari iri kutenderera munyika yanga yatsumukei nemhando yepamusoro nokuda kwekuti vanhu vanga vachibhadharwa migwagwa, vanga vachigadzira madhemu enyika, vanga vachibhadharwa mari yavo yakawanda chose nemaZimbabwe dollar. Saka kana vachinge vabhadharwa mari iyoyo nemaZimbabwe dollars, vanenge vave kumhanya chaizvo nechimbi-chimbi nokukurumidza kuti vaichinje iite mari kwayo, iite mari inogona kuchengetedza uremu. Saka ndo dambudziko ratinaro harizidzva inyaya yatakambotaura kana kutripartite negotiating forum, asi sekuziva kwamunoita zvinhu zvemuZimbabwe zvinongoramba zvichingodzokorora, hazviitwi zvichipera.
Asi dambudziko iringagadziriswa sei vakanyenzere mitengo yedu? Tichiona kuti kazhinji panokwidzwa mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende, mitengo yezvinhu inenge inobva yangodawo kutokwirawo zvakare.
Nyaya iyi haifani kunge ichinetsa, nokuti takabva kare tichingotaura zvimwe chetezvo zvekuti mazano marairanwa, rume rimwe hari kukombi churu, chara chimwe hachipwanyinda. Zvinoda kuti tiise misoro yedu pamwe chete. Sekuziva kwenyu, kune musangano wetripartite negotiating forum unounza hurumende, vashandi nevashandirwi kuti vataurirane kuti zvinhu zvingafambiswe sei. Dambudziko ratinaro nderokuti zvinhu zvatinge tatara tabvumirana hazvisi kunyatsomhanywa nazvo. Zviri kuita kuti dambudziko atangoramba tiinawo aramba angoriko, achingodzoka zvakare, achingodzoka. Saka tiri kuona kuti hatisi kunyatsoita nemwoyo wese wekuti tinoda kuti tigadzirise nyika yedu ifambe iwewo nyika inodyidzana nedzimwe nyika, inofambidzana nedzimwe nyika, inoitawo zvinhu zvayo zvakarongeka. zvinhu zvekuti makamira nhasi zvinenge zvichitoziva kuti svondo rinouya zvinhu zvinenge zvakadai kana kuti mwedzi unouya zvinhu zvinenge zvakadai zvino zvemuzimbabwe ndezvokuti chamukai nyama chavasangana nacho musi iyoyo ugoni kutaura kuti mangwana ramangwana rinenge rakamira sei zvinongogadzirwa chete nokugarisana pasi mobvumirana motaurirana mabvumirana moita zvamunenge mataurirana kuti zviitwe
asi chii chiri kutarisa musangano iwewe tripartite negotiating forum
tagara tichingozvitaura kuti zvishande zvinoda kuti hurumende vairi vange vari pamwe chete dambudziko ratinaro nderekuti umwe anenge ari apa umwe ari uku umwe ari uku zvoita dambudziko rokuti panenge pasina ukama hwakanaka fanana nemudzimai nemurume mumba kana musingataudzani mumba menyu kana musina kurovedzera kutaurirana kana pakaitika chinhu kutaurirana unongoona kuti inongogara indori mhirizhonga saka ndo dambudziko ratinaro muzimbabwe kunyanya rokuti ukama hukasagadziriswa hwehurumende nevashandi hwehurumende nevashandirwi hazvifambi zvakanaka zvinhu zvedu
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze veLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court iro rinotonga vanhu vanotyora kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rabvumirana kuti South Africa ibude musangano iri vachiti vanhu vekuAfrica nevatungamiri vavo ndivo chete vanotongwa nedare iri vekune dzimwe nyika vachiregerwa. Gweta rinovira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti izvi zvichadzorera kumashure kuchengetedzwa nekurwira kodzero dzevanhu kwese kwese.
Decision ye South Africa yekuda kupula out mu International Criminal Court inonzi ICC decision yagara ichitaurika munyika dzakawanda dziri musadiki neAfrican Union. Inodzosera kumasure yatingati progress yakaitwa pakuda kubata nyaya dzekutyoro kwekodzero pasi rese. But zviri kutaurawo nyika dziri muAfrica ndezvekuti kubva ICC itange kutonga kana kuti vatungamiri venyika vanyanyo kutongwa zvakanyanyo kuwanda ende zvisiri fair mumaonero vatungamiri venyika vatungamiri vemuAfrica. Tinoona kuti vatungamiri muAfrica vari kunzi ndivo kunyanyanyanya vari kutongwa neICC ende vachipwa mutongo yakati simbirirei.
VaMasie, zvikonzero zvekuda kubuda musangano iri zviri kupiwa neSouth Africa ndezvipi?
Zviri kutaurwawo neSouth Africa ndezvekuti kusvika pataurwa nyaya dzekuti kutongwa kwenyaya idzi kuonekwe kuchiva fair ivo vari kumbobuda muICC. Tinoona zvikare kuti America chai chayo haistori kana signatory ICC itozova kuti kune hondo dzakawanda dzaitwa neAmerica. Ende tinoona zvikare kuti pane dzimwe hondo dzinoitwa kana kudzimwe nyika dziri kuma Western countries dzinova idzo dzinoonekwa sekuti dzinotyora kodzero dzevanhu, but hapaonekwo vatungamiri venyika idzodzo vachienda pamberi peICC. But tinoziva hedu kuti muAfrica macho mune nyaya dzekodzero dzakawanda dzinotyorwa tinoziva kuti kuchityorwa kunyanya kwekodzero ikokoko tinoona kuti ivo ndo vanozowanza kuenda pamberi peICC iyoyo inova court inoongorora kutyorwa kwekodzero ichitonga vaimbo vevatungamiri venyika.
Izvi zviri kuda kuitwa neSouth Africa zvinobetsera Zimbabwe kana dzimwe nyika dzemunharaunda iyi here uye sei?
Tichitarisawo kuti decision yacho yeSouth Africa kuti ingave ichibatsira chii murijini kana kunyanyanya muZimbabwe, tinoona senge tichitarisa nyaya dzeku uhuisa kodzero. Isi zvandataura e-decision inodzosera zvunhu kumasure, because the progress yaitwa panyaya yokuti paobserviwe nekurespektwa kodzero pasi rese nago muAfrica, but pakashaika chinoita senge chinoitisa kuti vatungamiri venyika vatye kutyora kodzero munyika mavo seinternational court iyoyi. Tinoona kuti kodzero zvichaita zvichityorwa zvisina sarugano, nekuti vanoziva kuti nango vakatyora kodzero munyika dzavo hapana chinoitika. And tinoziva imo musadhiki, tichitasa musadhiki macho imomo, tinoziva kuti sadhiki yakapaza yainganzi Sadik Tribunal imo yaimboita ichimboongororawo futi nyaya dzimwe dzekodzero dzaiitika munyika dzakasiyana siyana musadhiki munomu. Tinoona kuti hatitorina court yakadaro muno musadhiki, zvasiyana nemamma court ari kuna West Africa ne East Africa. Saka zvinhu zvinodzosera nyaya dzekurespektwa kodzero kumasure, pakuti imo musadhiki chaimo hapachina atingati mamechanisms kana kuti mainstitutions anoita monitor kana kuti kufosa kurespekta marights evanhu muregion.
Sekuona kwenyu vamasiye, munofunga kuti South Africa iri kuda kuita zvakanaka here apa?
Izvi zvaitwa neSouth Africa zvingava zvakanaka kwavari vachiita sowo maonero avo ekuti vanhu vasi kutitwa zviri fair, but tichitasa iri progress yaitwa mumanyaya dzekodzero dzevanhu, tinoona senge izvi zvinodzosera zvinhu zvese kumasure. Ende zvinoitisa vaya vanoda kutyora kodzero dzevanhu kuti varambe vachityora kodzero dzevanhu, kana kuti vatowedzera kutyora kodzero dzevanhu, nekuti hapana mechanism inenge ichikwanisa kuti ivabate ichizovatonga kana vabva pazvigaro.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano reMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, rinoti rinoshushikana nekurambidzwa kutora nhau kunoitwa vatori venhau nemudzimai wemutungamiri wenyika vaAuxilia Mnangagwa, zvichitevera kurambidzwa kwevatori venhau vasiri vemasangano nemakambani ehurumende nemusi wemuvhuro kugungani kwaiva naamai Mnangagwa. Mr. Zimbabwe inoti mukupera kwesvondo rapera vamunangagwa vaive kumusha mumusha weAirport, asi vatori venhau vasiri vehurumende vakambomiswa kuita basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano reMisa Zimbabwe vatavani mwoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxilia Mnangagwa vanonzi vakarambidza vatapi venhau vanobva kumitunhu kana kuti mizinda yakazvimirira yoga kana kuti private media kuti inge ichiva taura navo kana kutora mashoko avanga vachifamba vachitaura pavange vachiita basa ravo vachiongorora muzinda wevakambonge vachirwa nezvekubvisa udzvanyiriri munyika dzemuAfrica, Museum of Africa Liberation in Harare. Vachidaro vanoti vanofamba navo vakati vanongobvumidzwa chete kuti vanga vachitora hurukuro dzavo nebasa ravanga vachiita ipapo vanobva kustate media kana kuti kune zvinoshanda nekushambadza mashoko zvakabatwa nehurumende.
Iwo mutemo unenge uchiti kudini maringe nekutorwa kwenhau panenge pachitika zviitiko zvinobata nyika saizvozvi izvi kudai?
Isu semisa tagara tichitaura kuti kutapwa kwenhau kunopiwa nekuchengetedzwa nebumbiro remutemo wenyika kubva muchiga cheSection 61 yebumbiro redu remutemo rinoti kutapwa kwenhau kwakasununguka munyika yeZimbabwe zvisina anovhiringidza. Naizvozvo todzokorora zvakare kuti kana pachiitwa basa rine zvekuita nezvevanhu kana kuti nevanogara vakasumukira mumatunhu edu vatinoti vanhu vepublic interest, vanhu ivavo vanoshambadzirwa kuti vange vachishanda zvakasununguka nevatapi venhau nekuti izvi zvinotaurwa nebumbiro remutemo kwete nemisa asi nebumbiro remutemo wenyika. Naizvozvo tinokurudzira zvikurusa kuti mapublic figures vasatsoropodze kana kutarisa vanyori venhau kana vatapi venhau. Mutapi wenhau wose anochengetedzwa nebumbiro.
Vamoyo, gwaro renyu raabatawo nhau dzechikwata chinoshanda nesangano reBusstop TV. Tinonzwa kuti kuEpworth kune zvimwe zvakaitikawo zvakare ikoko zvinovhiringa vatori venhau.
Vakomana nevasikana vanoshanda kuBusstop TV News vakange vakasanganawo nezvimhingampinyi pavakaenda kuEpworth. Paiva kuchipiwa matsamba edzimba nemutungamiri wenyika. Vanenge vasvide vakati mbunyikidzwei vakazokwanisa havo kupfuurira basa mberi nebasa ravo.
Avo vanga vari mukuru wesangano remisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tunze divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mashoko ati kutambira anoti sangano bato reAfrican National Congress razivisa kuti South Africa haisi kuzobuda musangano reInternational Criminal Court sekutaurwa kwazvakaitwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa. Vanoti vachawedzera mamwe manzwi pamusoro penyaya iyi. MuNews Day dzimwe nhengo dzeParamende dzeUnited Kingdom dziri kukurudzira hurumende yavo kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa varambidzwe kuenda kunhemberero yekugadzwa kwaShe Charles III pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. King Charles III vachagadzwa umambo svondo rinouya musi wa6 Zvabvu. MuNewZimbabwe.com mudzimai womumiriri wezengeza West muParamende amai Ellen Sikala vakachema pavakanga vachitaura pamusoro pekunetseka kuri kuita mhuri yavo kubva vavharirwa vaJob Sikala mwedzi gumi yapfuura. Amai Sikala vakati kusavapo kwavasikala kwava kuremera mhuri yavo yose. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani akanaka paStudio 7, mangwanani akanaka. Nyika yedu iri pakaoma, nyika yedu iri pakaoma nezano. Ndoda kutaura pamusoro paKembo Mwati. Unoti masabhuku mwana umwe uchamira nevanhu vake vacho. Zvinova zvekungotambapo izvo. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Ndoda kutaura chokwadi. Ini sabhuku akamira kana kuti akandiudzira pekuvhotera pati yekuti ndivhotere pakati ndomurova. Ndomurova sabhuku, andidi kutaura nemi. Ndinorovera kure sabhuku kana kandiudza zvisina basa. Munovhotera paanoda ikodzero yake, zviri mubumbiro remutemo izvozvo. Hakuna sabhuku anondiudza zvokuita kana iri nyaya yemavhoti. Ndorova sabhuku.
PaStudio 7 apo mwakadi zvenyora mukoma Jonga natanoka wandi ndinokwazisai muzita ramambo Jesu ndichiti makadini zvenyu nevamwe vatisingazivi. Neni ndodambotaura zvangu panhau dzemuZimbabwe mu dzirikungoramba vanhu vachingotira ngoti vachamisa ngavapinde muofisi vachamisa 2023. Izvi zvangu vazviroto izvi, zviroto chaiko chaiko zvizvo zviri kuitiwa izvozvo izvo. Chamisa hasi vakatonga Zimbabwe. Rozi nyika haimbofi yakatongwa nechimwari mwari zviri kuitwa navachamisa zviya zviya. Zviri kuitwa muSudani chaizvo zviya zvizvo zviya. Ndozvofanira kutoitwa muZimbabwe chaiko chaiko kuti apinde chamisa wacho iwoyo. Rozi ipapapa, chuenga ruda kudotongavo, muhadha ruda kudotongavo. Kozoti vamwe futi varimo muchiute imomo varikuda kudotongavo, saka vozonzadzi chamisa ndopachatonga. Zvivi zvakaitika zviroto chaizvoizvozvo. Zviroto chaizvo chamisa ngavatombokanda kurazvebhaibhiri chavo chavo ngotoziva kuti hanzi Mwari anobetsera. Marivari kwenye ndeshwa, marivari kumarano betira pata muzimpa kwa mtumbo lizo. Zozo mina matuisi amu nofora mchisa yoye. Zoto kwa nguvu ati betire. Ee wajibu skala ngawa budi somo mchire. Nguvu ati betire wajibu skala ngawa budi somo mchire. Muzimpa umoto na zuri wa Sudani. Tuzo kwa kumbwe tuwa muzimpa kwa zozo. Zirire chete tugi jani foot. Kwa zimpa uti munga mwane kuna ngawa kwa kukuti ya achitonga ya wacha misa. Mungwe itonga iwe imu. Changira ya kwa sopa kufasa namba itonga Zimbabwe ya. Kufati tati namba itonga Zimbabwe ya.
Hey, upinda pa studio 7, mtaona panandi, panasha ruta urandiri pano pa Polokwane, South Africa. Hey, chiti ngapinda age mkumana, ngapinda mkumana, pa mwenyika edi inga kuna ukuwa nyika hii, nilisi nungu kwa nyika hii, ya kana ganyika hii, singa tamburu kwa mabasa. Kwa nao kunyangwe nisi, utangu kura nyika hii, chungu tambura. Na nazi wanawedu wa utungu kura nyika hii, tambura. Ayu, watinu kumbira uchenji msimbawu. Natenda
pa studio 7 murise murise nona chikungitika ZANU-PF tune kama ka mentality keke kutanzi susu takarwa hondo saka nyika tombo isi bati kurwa hondo akusiko tanzi nyika uisi kwewo kashika ukatema munta yoyo ukarima munta Mwarima 7 years munhu wozoya kuti chamanda kuda munhu wangu ngati anzi ndindakatema saka nichadu kubvapo ZANU-PF isinyika ZANU-PF ke inyika Zimbabwe isinyika ZANU-PF isinyika kana ZANU-PF ZANU-PF ngaisaite mashura kupuza kudaizwa anangu gwada anadika anopera kuti chiungurudza zvadaro ZANU-PF ndi tazuramba gure rino richamisa muofisi zvenyu zvenhema izvozvo zvakadhakwa izvo
apo harvest house apo na honorable Douglas togara sei mwonzora yezu mukoma apo tapiwa mashakada apo ziri kudini tapita moyo apo zvakadi apo harichabhuiza kawanda regai ningoti kuna Mr. Witness Jimmy makadini varoijidamba makadini varume chisingaperi chinoshura mukoro gudo chachinokoro yezo chipeitizwe paharvest house apo makazi tora 5 years dzokupamba munadzoka varume pfungwa dzaanhu hadzibiwi pfungwa dzaanhu hadzimonyororwi yezo zvapfuka maitora muchifunga kuti muchagare pazvigaro nokusingaperi iyo zvimwe akunyepa kuda kukumbira kuti kwai hei zvakazodai hei boundary dzakazodai dzikadai tati apana chisingaperi apana chisingaperi handiti makapinzwa nebato guru rinavanhu vari kuparliament nekumakanzera nekusenata chirambai muri kotiona zvasvika kumagumo chero dai mukanyambozobudire kuti muite yindi government yacheyo apana chisingaperi vakomana vasikana ndati pari sei paharvest house asi vangonzoraka regai nditi mamuka sei muzimbabwe muno mese makadiko varume nevasikana majaya nemhandara zvakadi apo ngadi chipinde mugavhenmendi itsva
inini ndinoshayiwa kuti munhu anoramba achifosa purezidendi vamene angabva kuti varambe vari pachigaro ndiani munhu asingagoni kuverenga kana kunyora pakati 1 million pane mazidhiyo ayezve ari kundeya vari kukonewa kudana kuti 1 million vanodana unobhara ziro wobhara ziro wobhara ziro wobeke koma kune 1 million inotangwa nekunyora ziro dei vamunangagwa vangozvidzinga zvakanaka vabve nezanupf yavo yose nezanupf yose zanupf yose yakazara voora vakanobva vano trubhita voro kwacho munyika dzakasiyana-siyana magupitazi avo anobata mari izvi ndizvokubadza mwoyo izvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tiri kutarisa zvinoitika muAmerica. Vanoroga gungano rezim expo vanoti vari kutsvaga tsvarakadenga dzingamirira nyika pamakwikwi emiss Zimbabwe USA achaitwa mwedzi unouya kuAtlanta Georgia muno muAmerica. Mumwe wevari kuronga makwikwi aya vaanesu Manjengwa vanoti vanhu vazhinji vari kutarisira zvikuru makwikwi awa sezvo achipa mikana yakawanda kune avo vanenge vakwanisa kukunda. Ngati nzwe hurukuro yaitwa na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 na vanesu Manjengwa.
Ndiri kushambadza mabiko eZim Expo ari kuitwa iwo kuAtlanta Georgia paMemorial Day Weekend musi wa May 26, 27, na 28, na 29 kuGeorgia, Atlanta. More information is pa www.zimexpousa.com. Asinda tindekuze yikuti kuneka kune Miss Zimbabwe USA musi wa Saturday. Saka uyai avo vose vanoda kuona fashion show nokuona Miss Zimbabwe vada kucompita vese ndibatei website ndakuudzai.
Awanikwa achikunda pamakwikwi aya ekutsvaga tsvarakadenga anozowanikwa achiita sei? Mibayiro yacho yakamira sei?
Anenge ahwina anokwanisa kuzobudirira kuenda kuJapan kunokompita muna Miss International.
Zvii zvimwe zvichange zviri kuitika pachiitiko chenyu ichi mune zvizhinji zvamakarongera avo vachange vari kuuya?
Musi weSaturday tine business expo yakaoma zvikuru. Avo vose vane mabusinesses uyai muexhibite mabasa enyu kuGeorgia, kuAtlanta Georgia. Avo vanoda kunzwa kuti mapedzisira mabusiness tine business dinner nemaround table business discussions musi weFriday nemusi weSaturday.
Tinoona zvakare muchange muri kushanda makabatsana nemuzinda weZimbabwe unobva ikokuno kuWashington DC. Muchange muri kuita chii makabatana nemuzinda uyu weZimbabwe ikoko kuAtlanta Georgia?
Tine mapassport renewals nemachild registration anenge achiitwa ipapo paZim Expo musi weFriday nemusi weSaturday. Musi weSunday tinenge tine soccer tournament ne golf vanoda kutamba nabvu netumabhora tuya tuya uyai mundibate pawebsite pandataura.
Muchange muine vaimbi here vanobva kuZimbabwe? Ndivanani
avo vanoda kuzwa mafaro music? Takakukokerai vana Tami Moyo kubva kuZimbabwe, vana Jam Master, vana Pop 10. Saavo vanoda kuzwa mhadzi unonakidza yekumusha uyai takakurongerai mabiko anofadza. Email yangu ndi anesu@fadza.com. Phone number yangu ndi +1951217-9832.
Mumwe wevari kuronga makwikwi emiss Zimbabwe USA vaanesu Manjengwa vari parunhare neStudio 7.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sounds of laughter everywhere and the dance.
Kambo kari kungonakidzana zvino kanobva kumusvakabvu Hari Delta Fonte avo vakashaya nezuro. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Svondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana ku100%. Mutungamiri weSouth Africa vaSiriro Ramaphosa vanonzi vange vakanganisa kutaura vachiti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko macris gande nenhau dzeisindebele.